Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 9, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ropa paramende vhiki rimwe chete kuti itarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 neZEC unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vopomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rapa dare reparamende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wakaiswa muna 2022 unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo dziri kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichishanda nechikamu 192 chemutemo wesarudzo weElectoral Act gore rapera ichitsigirwa negurukota rezvemitemo yakavandudza mutemo wesarudzo ichishandisa statutory instrument 142-144 ya 2022. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Dare iri iro rine vatongi vanomo vachitungamirirwa nemutongi Justice Elizabeth Kwaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mambi Hove avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo weStatutory Instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukukwidza hausi kutyora bumbiro remutemo yenyika here. Izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vahove vaLovemore Maduku.
Tichiuya kuno kunokomplena nenyaya yemanomination fees 20,000 for my presidential candidates, 1,000 each for every member, and that with a candidate member of parliament. Tishiti isu, parliament haina unge ya kaita basa rayo, riripa mbumbo ya remtemo yuruti. Stacha instrument yega yega, wanufana kuyo ongorora, wana kuti ili mungkati mbumbo ya remtemo yuruti. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita ndobva tamhanya kudare kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi rabvumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Madhuku vati dare rati parliament inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa16 chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati parliament ngaiite basa rayo, vaipa vhiki 1 week kubva nhasi kusvika Friday parliament inofanira kunge yagara pasi ite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haizi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu vahove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara hakuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zveZimbabwe. Tachenurwa nedare. Ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika haafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane mari chete, nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo. Saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii, nyika ino ichatongwa nevane mari chete.
Vati chavanoda ndechekuti mari idzi dzibviswe.
Zvino chinhu chine musoro chekuti ZEC ingoita ndechekuti ibvise mutemo uwoyo, uraswe, todzokera pamafiza akanga ari kare, kuti munhu wese wese akwanise kupinda. Ndio inonzi free and fair elections.
Vahove vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatasa mutemo wakaiswa uyu vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukwikwidza musarudzo. Gwetaranga rakamirira paramende vatawanda shwarara vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare vachitiwo dara rinacharataura pamusoro pemari dzakatarwa nesekidzi.
Initially the applicant wanted far much more than just a declaration.
Ari vakauya kudare ava vanga vachidawo zvinopfuura zvavawana izvi. Vanga vachidawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unochikora here bumbiro asi izvazvina kuitika.
Pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuAmerica zviuru makumi maviri US$20,000 kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti National Assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuAmerica $1,000 kwozotiwo vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuAmerica kana kuti US$100. Vari mune zvematongerwo enyika vanoti mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane. Musarudzo dza2018 dzakapedzisira kuitwa vaida kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000 vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire munyika senzira yekuvarwisa kuti vasavhoterwe zvakare musarudzo dziriko musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vari kuvhota kekutanga gore rino, varongwa neboka reYoung Women for ED munhandare yemucheke mumasvingo, vamunangagwa vati nyika dzekumadokero dziri kuda kuvadonhedza pasarudzo kubudikidza nekurwisa simba redhora remunyika zviri kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru muzvitoro.
Tiri vengwa nenyika dzokunze dzokumadokero, saka vanenge vachida kuti imi mukatambura kufukira hurumende voisa zvimbasikata zvavo vouya muno vomora. Vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nezana pasi ravo.
Vaizvi zvatsinhirwa negurukura redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira.
Nyangwe avo vanogwa nekukwidza mapuraizi vanongoti kana kwakuuya election votanga kukwidza mapuraizi zvitoro vachifunga kutinozvira vawanisa vhoti. Vana venyu vaakuziva kuti muveni ndo basa rake, kosa akawanga akaregerei kumakwidza okwidza taapinda kuelection.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki vari kuvhota kekutanga kuti vaite izvi murunyararo vachiti bato ravo rakura havachadi zvemhirizhonga.
Vota hakudi mhirizhonga uye hakudisi nziya. Zimbabwe hangers and babies a mature and a peaceful constitutional democracy.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC amai Ellen Chiriedenga varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo navamunangagwa vachiti chiri kuuraya nyika nekukonzera kukwira kwemutengo, kutadza kwebato reZANUPF kutungamirira nekuva nemitemo yakanaka yezveupfumi hwenyika.
Vozvibvunza uko vari in charge of the Ministry of Finance ndanani, vari in charge neministry neeconomy ndanani, vanhu kune nyaya dzegold mafia vanhu vachida
amai Chiredenga vati bato ravo rine zvirongwa zvavari kuita zvekugadzira sarudzo uye kutanga mangwana mugovera riri kupeta chirongwa chekudoma vachamirira sarudzo mumatunhu ose munyika.
Apa chekutanga chokugadzirira nomination court chokupedzisa kusarudza makandidate edu kumaprovince akasiyana-siyana kwakusati kwasarudzwa.
Ativo kunze kweizvi vane zvimwe zvirongwa zvemugwazvo apo nhengo dzavo dzinenge dzichipinda muvanhu dzakapfeka ruvara rweyero kutsvaga rutsigiro mangwana nesvondo. Sachigara kwebato reZANUPF dunhu remasvingo vaRobert Mavhenyengwa vaudza vamunangagwa kuti vari kusvikana nedzimwe nhengo dzebato ravo dzakakundwa pasarudzo dzema primary dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzakazvimiririra uye vamwe vatsigiri vari kuda kuita bhora musango.
Tine dzimwe nzvimbo dzakafanana nemakonstituensi akaita sana Mwenezi West Pesine wana kutimu mwana wato msangani. Wangari Central Committee akazwa NCA. Uno wanipana hata kutitapika independent ino kutajina kukutindua paeleki.
Vashitaura wapa msangano uyu. Satikari we sangano rea umine for ED. Nigayose, musareta tenda mavete ravati. Meshidiki vaunga na pa msangano uyu. Vafara chose kuwa na mkana usangana ni mtunga miru wenyika. Uye, kutarisira kufuata kutanga gorerino.
Chino na kutisa ule kutu. Mapesa ya kota za riko pato. Hata kukotera musuwa 23 oka. Ne kutisa na PF. Musangano, unoita sinobatika.
Meshidiki we ZANPF. Vauya pa msangano uyu kufakuma tunu maduku osema nomwe emasvingo vari mumabhazi ezvupo nemarori vamunanga kugava pamunhu wese angari pamusangano uyu tsapo yemakirogiramu 10 eupfu izvo zvanzi nevanopikisa kutenga mavhoti nechikafu kuri pachena ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nenhumwa dzemabishop emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches idzo dziri kushanya munyika dzichisangana nemapoka akasiyana siyana ane chekuita nesarudzo. Musangano navachamisa uyu wakauya mushure mekunge nhumwa idzi dzasanganawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare. Vachitaura mushure memusangano wavo navamunangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAll Africa Conference of Churches uye vari mutungamiri wechikwata ichi, Archbishop Martin Blaise Nyaboho vekuBurundi, vakati vane chirimbo chekuti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo. Vakati rwendo rwavo muZimbabwe nderwekusimbisa kubatana nerunyararo munyika sezvo yatarisana nesarudzo idzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ukuwa vachamisa vanoti chikuru chiri kuda kunzwikwa nemabishop aya ndechekuti vanhu vakasungana here munyika. Ngatinzwe vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Wongu takasangana nemabishop anobva muAfrica mese muno anomiririra boka remubatanidzwa wemakereke akasiyana siyana muAfrica. Ndinodaira kuti vanga vachisangana na vamunangagwa vakasanganawo nesu kuno. Vachida kunzwa kuti takasungana here panyaya yerunyararo rogare nokusava nebopoto mvonga mvonga nokuvavana kana kutukana kana kusotesana panyaya yemutambo watatarisana nawo.
Imiyo sebato rinopikisa zvii zvamakavapawo zvamunofunga kuti zvinokanganisa sarudzo munyika zvinofanira kugadziriswa.
Takavaudza tikachokwadi nyika yedu ine urwere, nyika yedu ine kutambudzika. Vanhu mumaruzevha masabhu kaoneswa nhamo chamuchava nhava masabhu kavadyiri nopisa vanongeswa sose nemuromo vabviswa zviri kumeso vaaiwa misodzi yakazara pamatama kuri kuvhundusirwa kusvinyangwa semusuva kunzi itai zvakati itai zvakati zvinoreva kuti rusununguko rwabviswa kana kuti rwashama rwabviswa rwakumurwa hanzu nechiremerera chokuti vanhu vanofanira kuva nekodzero dzokuvhotera pavanoda.
Tinoona kuti vemabhishop ava havasi vanhu vangange vaine masimba ane Zimbabwe Electoral Commission kana mapurisa yekuti munyika munge muchiitwa sarudzo dzakachena kana dzinoitwa murunyararo. Vanozozviita sei kuti sarudzo dzinge dzichiitwa murunyararo?
Mabhishop izvo akataura zvine simba, munamato une simba kurerutsa zvinorema. Hakuna chombo chakasimba chingakura kudarika munamato. Saka musavhunduka henyu, Mwari vanozviratidza. Simba raMwari iguru kudarika simba renyika. Uri kwatiri mukuru kudarika uri munyika. Uri kurutivi rwedu ndewe masimba ose. Saka hai, zvinonaka. Mabhishop izvo ari kuyana zvindodonzo chairo ndochomo chaicho.
Vanga vari mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Muri yemushakabvo vari gamba rehonde yerusununguko vanda vanenge stole inoti inotambira rukudzo rwegamba renyika riri kusviswa kuna baba vavo nehurumende yeZANU-PF mangwana, asi ichiti haina mufaro nemabatirwo akaitwa vasitole pavakashaya muna 2000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mwana wa Stole, Dr. Sifiso Stole Baro, vauza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende uye mhuri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo rwemukedzo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravaStole.
Tiri kuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwaStole nababaStole vakasoshaya kare. Tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya babaStole havana kuuya kuzotichemera. And yet tinoti kana kwasiwa panochemerwa mhuri. So zviri kuita kuitwa nehurumende mangwana tiri kuzvibvuma.
KaStole Baro vati kutambira zvaitwa nezanupf nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzezanupf.
Kuuya kwavari kuita igovernment procedure, saka zvisatorwa nokuti zanu ndonga yajoinana nezanupf. No, hazvisizvo. Vari kungouya kuzochema. Tiri kuti after vachema then kuona kuti tiri kuendera mberi neisi nzira. Tinotenda chaizvo kuti government yapedzisira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure.
Vanhu vaningisito avo vakava mutungamiri wekutanga webato rezanupf parakavambwa havana kupiwa ruremekedzo rwegamba nevaive mutungamiri wenyika varobert Mugabe uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi. Asi vamunangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vaStole raive gamba renyika kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezanupf hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare.
Izvo zviri kuitwa navamunangagwa mangwana zvokundopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna vanhu vanenge Stole hazvina kutsiga nekuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri nokunoita zvinhu zvakadero. Ndoona sokuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavanhu vanenge Stole nebasa ravakaita munyika munomu.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Jaramba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi. Asi imwe nhengo yeboka revechidiki muzanupf vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika.
Chitarira chiitiko icho chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yeFreedom Farm panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino. Vanovazvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino, bato rezanupf.
VaStole vakaberekwa muna Chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato rezanupf raipikisa hurumende yeRhodesia muna 1963 vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo rezanundonga. Vakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vaStole vakabhotiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992 vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu rechipinge kune vekumusha kwavo vachimirira bato ravo rezanundonga. Vakazoshaya muna 2000 vakarasikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuchipinge. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rehurumende yeAmerica mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi reFlorida nezuro rakapomera zviri pamutemo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekusabata zvakakodzera magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents pavakabuda pamuzinda weWhite House. Izvi zvaita kuti vaTrump vave mutungamiri wekutanga munhoroondo yeAmerica kupomerwa nehurumende mhosva yakakura kudaro. Mumashoko avo avakaburitsa pavhidhiyo vaTrump vakapomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekushandisa bazi rezvemitemo pamwe nebazi rematikiti vareFBI kuvarwisa. kupomerwa mhosva zviri pamutemo kwavatrump uku nderimwe rematambudziko munyaya dzemitemo akatarisana navo panguva iyo vaine tarisiro yekudzoka zvakare muhofisi yemutungamiri wenyika mushure mekukundwa navabiden musarudzo dzakaitwa muna 2020. Vamwe vagari mumatunhu madiki akawanda mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kurapwa mumakiriniki emakanzuru nekuda kwekutadza kubhadhara mari yekuchengetedzwa kana yebudiriro dzemakiriniki aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo donzvo resangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO riri rekuti vanhu vose vakwanise kuwana mikana yekurapwa zvisina dambudziko. Vagari ava vanoti vave kutadza kurapwa nekuda kwekuti vanenge vashayiwa mari iyo vanoti haifanirwe kuve nechekuita nekurapwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari iyi inoshevedzwa nemazita akasiyana zvichienderana nenzvimbo. Kune dzimwe nzvimbo inobhadharwa iri mari yevanochengetedza makiriniki, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda inenge ichinzi ndeyekuvandudza makiriniki kana kuti development fee. Amai Chenai Chirau vekwaChirau kwaZvimba, mumwe wevamwe vasiri kufara nedhora rekuAmerica ravari kubhadhara mwedzi wega wega paChirau Clinic.
Ndopinda pagedhi but ndikapinda musi wa1 kana ndikada kuzopinda musi wa10 haubhadhari unenge ndikarisiti sav kusvika musi wa30 asi ukabhadhara mari yako musi wa25 kusvika musi wa30 inenge yatoperi.
Amai Garane wako vanoti madzimai ari kutotadza kunotora mapirisi ekuronga mhuri nekuda kwemari iyi.
Ananga madhora chororo kuti auye kuno wazotora ndopaanogara kumba kuitengo mimba mwana kadai haana dhora.
Sachigaro wekanzuro yeZvimba amai Getrude Chipunza vanoti kanzuro haina mari yekubhadhara vanochengetedza makiriniki nekudaro vakaronga kuti vagari vabhadhare mari idzi.
Inyaya yekuti makiriniki aya hakuna kana sendi riniko kunge kuchipatara kwacho. Saka ivo kuti vave nagadhi ezvechipatara zvinofanira kuzvionera kuti gadhi ravo vanomubatira sei. Nekuti kanzuro yaiti wage bill rakura tikatarisa kuclinics muno muZvimba district dziri kutosvika kuma100 something.
Mari idzi dzinonzi dziri kubhadharwawo mune mamwe matunhu makuru anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMidlands semari yavanochengetedza nzvimbo dzinorapiwa. Asi mumwe mugari wekuchambara kumanyenye vaKingston Ngwerume vanoti zvakanaka sezvo vana mukoti wepakliniki yavo vainge voramba kushanda manheru vachiti vanenge vasina kuchengetedzwa. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zviri kuitika izvi mucherechedzo wekuti hurumende iri kukundikana munyaya dzezveutano zvichaita kuti vanhu vafe zvakanyanya.
Toreva kuti hurumende yatokundikana zvikuru panyaya yekumanaja healthcare system yedu. Tichatanga kuona madzimai achifa, madzimai akazvitakura nemhaka yekuti vanga asakwanisi kuita afford service iyoyo ya security guard. Takudzokera kuna 2008 kuya wekuti uwane service of any sort per clinic kana pachipatara waitanga watobhadhara.
Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti izvi hazvifanirwe kunge zvichiitika vachiti vachaongorora nyaya yacho zvizere.
Isusu ndeutano nekuda kwevana hatina izvozvo zvokuti tinesekiti tinobhadharisa mari for development. Isusu kwedu zvinhu zviri pachena, vanhu vanorapwa pachena.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti madzimai vachabata pamuviri pasina kurongeka nekuda kwekutadza kuwana mapirisi ekuronga mhuri uye vana vakawanda vachafa nezvirwere zvinogona kudziviririka zvakaita semheta makumbo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achiimba musambo weAfro Jazz Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumemberero dzezuva rekucherechedzwa kwechirikadzi musi wa 18 Chikumi kuTexas muno muAmerica kumabiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype, Voyage nereyoku Africa. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Mutambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tidzivise vanhu kuti tine chirikadzi kumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kukuyeza.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Jimmy Ngulube, Ama Jens, Belong Tight and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisati kuda kuzvinzwa zvachose. Munoziva semwana wechisikana anoda kuteera magitare, nekufamba kwenguva vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive neconfidence mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinoratidza my personal experiences ne zvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse neupenyu in general. Kuno kuUSA chero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotambira musango wacho. Izvi zvinondikurudzira semuimbi.
Kwa muno sangana naonda api semuimbi mudiaspora?
Andigone kudaro kuti ndine machallenges makuru mudiaspora. Nekuti kuno ndinotorarama nekuimba, izvo zvinova zvakasiyana nekumusha. Nekuti kumusha zvinosabatana nenyaya dzemari.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana kuwebsite kwangu claynyakujara.com or at claynyakujara pa Facebook. Kana riri basa munokwanisa kuindiisira tsamba wokundinyorera email pa clay@claynyakujara.com.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu ndinoda kuti ndinotenda nekunditsigira nerudo rwamunondipa. It means the world to me. Ndiri kushanda nesimba kuti ndikunzire izvitsva zvinobata moyo yenyu. Sapoti yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro chimbokati chwa.
Ndinokumbira muvaridzire inonzi ndinotenda nekuti hatina kukura tega. Takazi.
Manga muchizwa kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara uyo wamanzwawo muhurukuro yaita naIvan Zvininga weStudio 7 ari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kukurukura nezvekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kusina shumo uye kuramba dhora remunyika roshaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reconstitutional court rinopa paramende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 nezek unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
kwa kuhizika, tisenda bako VOA.